Vadzidzi ava vanoti vanopedzisira vobhadhara mari yakawandisa nekuda kwekuti vanenge vachifanirwa kutsvaga mari yezvekufambisa kuenda kubasa kwavasingabhadharwe uye pekugara sezvo vasingawane basa munzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheMidland State University vaatabwanya vanoti havafanirwi kunge vachibhadhara mari dzechikoro sezvo vasingabhadharwe apo vanenge vachishanda. Vabwanya vanoti vanopedzisira vobhadhara mari yakawandisa sezvo vachifanirwa kuzviriritira kubasa kwavanenge vachishanda.
School fees yepaattachment haifanira kunge ichibhadharwa kune isu mastudent nenyaya yekuti tinostafisa munhu anobhadhara school fees yedu kaviri. Just because kaviri akanenge achisafa panyaya yekuti trip attachment panobhadharwa fees. At the same time kwandiye ndichienda kunotsvaga basa kana kuti kwandinowandira basa racho repaattachment ka kunenge kutori kure nekumba zvekuti ndetichitoda futi allowance yekuenda unogara ikoko plus maattachment isusu atiri kuenda mazuva ano haasi kubhadhara.
Vabwanya vanoti mari yavari kubhadhara vari paattachment yakawandisa iyo vanoti inongoshanda kuti vaziviswe kuti vakabudirira here kana kuti kwete paattachment. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vatinase kawanzaruva vanoti havaone zvichikodzera kuti vabhadhare mari vari paattachment sezvo panenge pasina midziyo yechikoro yavanenge vachishandisa.
Kuzi isusu mastudents ari paattachment hatizokwanisa kushandisa maservices and facilities like the internet newifi. We are paying for a bus fare ratiri kushandisa for the whole semester. At the same time hatina lecture anenge achitidzidzisa, but we are paying fees iri equivalent with someone ari uya pachikoro on a daily basis. At least iwo dai tikanziwo tibhadhare half.
Vachitaura pavaishanya nezuro pakati gurukota redzidzo repamusoro vaAmon Murwira vakati hurumende haina urongwa hwekumisa kubhadharwa kwemari yedzidzo nevadzidzi vanenge vari paattachment sezvo ichishandiswa mukufamba nekugara mumahotera kwevadzidzisi vanoongorora vadzidzi ava pavanenge vachishanda.
Mastudents kana para ari paattachment ari pachikoro, saka kuteverera mastudents achinoaseswa namaticha avo kunotora mari. Saka fees dzavanobhadhara vari mukirasi dzinogona kutova nane pane fees dzavanobhadhara vari pai vari panze, nokuti kana vari panze nyaya ndeyokuti vanofanira kuteverwa nemota, malecturer achinovata mumahotera. Saka zvinodhurira mayunivhesiti, nokuti mayunivhesiti haasisiri kuwana mari yehurumende.
Izvi ndizvo zviri kurambwa nevadzidzi ava vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.